Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 7/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe mukuru muUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. Mumwe mupurisa osungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutura mashoko ezvemamiriro akaita zvino munyika mavo kana kuti State of the Nation Address manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wemukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvemamiriro ekunze reUN Environment Program UNEP, amai Sonja Layton Khan, vari kushanya muZimbabwe kubva nezuro kusvika mugovera. Vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo. Amai Layton Khan vachange vachisanganawo nemumiriri webazi ravo muZimbabwe vaEdward Kellion nechikwata cheUnited Nations. Rwendo rwavo ruchatarisa mikana panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze uye kusvibiswa kwemweya wekufema. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yebudiriro vaNikros Kanjengo kuti tinzwe maonero avo.
UNEP rinovasangano riri pasi peUnited Nations iro rakavambwa muna 1972 rine donzvo rokuchengetedza tingati muchirungu environment yedu, uye zvekukurudzira nyika dzose dziri pasi peUN kuti dzichengetedze environment. Kunyanya panguva ino tine matambudziko anechokuita nemamiriro ekunze.
Ngatitarisei kushanya kweUNEP muZimbabwe pari zvino kudai.
Tinonzwa kufara zvikuru kuti mushandi mukuru muhofisi yeUN pasi peUNEP anoitwa muzvare Sonja Layton Khan ari kushanyira nyika yekwedu kubva musi wa 6 kusvika musi wa 11 February 2023.
Saka kushanya kwamuzvare Khan uku kunokoshera Zimbabwe nenzira dzipi?
Izvi zvinoratidza pachena kuti basa rakaitwa nemutungamiri wenyika re-engagement ne-re-engagement, kuedza kudyidzana nemapoka akasiyana-siyana, kudyidzana nenyika dzakasiyana-siyana kwava nezvibereko zvinooneka. Taunya kutenda Mwari zvikuru nemuono nenjere dzakapa purezidendi wedu. Isu seZimbabwe tiri kufarawo kuti tiri kushanyirwa neUN pamalevhu iyayo, nokuti vanonga vachiona kuti tisu tine gwara chairo rofanira kudzidzwa nyika dzakawanda.
Vakanjengo, mirai ndikubatei muromo ipapo mbichana. Muri kuti nyika dzekunze uko nedzimwe idzo dzine zvekudzidza zvakawanda kuZimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekunze izvi nekugutsa nyika here, kana kuti Zimbabwe ndoingatodzidzawo kune dzimwe? Pajekesei ipapa.
Mukatasa maprogramu aitwa nenyika sepfumvudza, tikuona kuti sise Zimbabwe tisu dzimwe dzenyika dzanyanya kutungamira munyaya dzekugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze eclimate change. Saka chirongwa chepfumvudza unova muono mutungamiri wenyika yedu President Comrade Edi Mnangagwa, muono watiri kunyatsa kuona kuti nyika dzose dzine chisvambe, nyika dzose dziri kumhanyidzana, dziri kudzingirirana kuti dzitarise kuti ko Zimbabwe iri kuzvikwanisa sei. Taiwa nedambudziko renzara makore akawanda apfuura, asi nokuda kwehurumende yedu nokuda kwapurezidendi wedu vane njere dzakanyanya, takuona kuti nyika yedu yava food secure, uye matambudziko eclimate change akugadziriswa zviri kuonekwa nopasi rose. Nosaka tiri kuona kuti UNEP yawana zvakanaka kuti vauye muZimbabwe, dzimwe dzinguva vangatorewo manotsi akanaka, anda kuti dzimwe nyika dzose dzigoteerawo zvakanaka zviitwa nenyika yedu.
Nyanzvi yebudiriro vaNikros Kanjengo vachitaura parunhare vari kuHarare nestudio 7. Tabata Onyanji, yezwe kuchengetezwa kwenaraunda, vari mkuru wekambani ya Southern Incineration Services, wa Terence Mate, kutitinzwe maonero avo.
Nyaya the environment nyaya itakakosa cha hiyo. Tuna mfaro kuti kune wakuru wetu United Nations waru kutishangina kuzo bata niya hiyo the environment. Hiti mwanzo shambali marara ikuzitaka. Anofana kundi akipiswa chakanaka, akibata chakanaka, asinga indini jinde kinevane lakuti marara zitakara aminga alimuzikuli. Kana wei United Nations waku wiawe kuzo bata o mabasa akadaro izineva zati hini pao mkwaru na kutu zine sirewa kuti kawana omune amushanda omeche pakudikisa wani onyate kuu bata nukutia kura marara uwezi kuti vange wa kiti supporta mba program ekufa ambita mashoku kuti marara amefana kubato nukutia kura zokami
imi pa muno shanda jino nzi muno pisa jino zonzi jino ita uti umo uno zonzi waku kukuvadza denga nyaya dzana ozone layer depletion dzinotaurwa dziya zvinombofamba sei
isi kuna baka edi atinika kune mishina yakagadzirwa kubata marara ezvipagara mishina iyi pachirungu vanomati mine clearing mishina iyi yakagadzirwa kuti zvinge zvichibatsira nyaya iyoyo yamuri kutaura kuti marara akangopiswawo pachena anobva agadzira utsi utsi hunobva wakuvadzawo ozone layer asi mishina iyi inogadzirwa kuitira kuti pasabuda utsi hwakawanda uyezve pakupisa marara iwawa tisaita nenzira inokuvadza ozone layer
vangadaro vasinganzwisisi nyaya dzeenvironment dzatiri kutaura nezvadzo idzi kosha kwadzo nezvinoda kuitwa mungavapawo kurudziro yekuti kudii
kurudziro yatinovapa ndeyekuti nguva iya yekuti taindofamba tichindorasa marara pese pese nguva iyo yakapfuura izvezvi tinofanira kunge tichishanda pamwe chete tichiona kuti marara harasiri pese pese kuti kurasa kunoitwa marara pese pese kunobva kwaita kuti nzvimbo yedu yatinogara inenge ichisina kuchina uyezve isingachatarisiki zvakanaka nzira dzekubata marara zvakanaka dzavepo mune muzimbabwe uyezve ngatiitei tichibatsirana kuti tichengetedzewo nharaunda dzedu
Nyanzvi yezvekuchengetedzwa kwenharaunda vari mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe mupurisa anonzi akasungwa achitengesa zvinodhaka muHarare apo mapurisa ati ari kuenderera mberi nekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Bepa Naure Herald rinoti mupurisa uyu akasungirwa kuSunningdale. Studio 7 yabata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vari mumusangano. Mapurisa ari kumisa vachikairi pamaroadblock achisunga vari kutengesa zvinodhaka. Munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti vari kutengesa kuputa nekutakura zvinodhaka izvi vari kupara mhaka. Vati hurumende yakagadzirira kubatsira vanoda kusiya zvinodhaka izvi. Mumwe akamboda kutanga chirongwa chekukurudzira kusungwa kwevanotengesa zvinodhaka mumiririri wekuwadzana mudare reparamende vaShelton Wende vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaWende vanoti vakachisidzirwa nerufu pavakaedza kuti mapurisa asunge vari kutengesa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takasangana kuchikidzirwa kwakanyanya inini chaiye mumainbox mangu mange muchitumidzwa mameseji ekuda kuurayiwa nechiinechi mapurisawo acho ataifanira kukooperata nawo haana but chaakutifadza ndechekuti kukuwadzana kwacho kwakazochinjwa kwana commanding officer munowani ari neshungu dzekupedza dambudziko iri
saka zvii zvamaakuita kuedza kupedza dambudziko iri
izvezvi nemusi wemugovera tiri kutoita musangano pakuwadzana hoo nevabereki vese vemukuwadzana kuti titaure nyaya iyi yemadrugs toronga pamwe chete kuti tinoipedza sei dambudziko iri tiine mapurisa tiine manesi epachipatara tiine vana vechikoro tiine maheadmaster tiri pamwe chete semusha wekuwadzana toona kuti tingabatsirike sei kuti tipedze dambudziko iri so ndinovimba kuti nguva ino nechirongwa chitsva chatava nacho ichi tichange tiine mari zausi nekuti zvatiri kuda kuita tinoda kunovharisa musha wese unotengeswa madrugs nezvinhu zvinodhaka
zviri nyore here kuziya vari kutengesa zvinodhaka vacho
kana vanhu vari mucommunity izvo zvakaita semukuwadzana vanhu vanotoziva vanhu vanotengesa zvinodhaka kuvana nedzimba dzavo nepavanogara saka isu tiri kuti semusha wokuwadzana hatichada kuti musha wedu unge une vanhu vanotengesera vana zvinodhaka tichinge taita musangano wedu tichipedza musangano wedu tichazoita hurongwa zvakare takabatana nemapurisa nevagari vese tichizvidzitira dzimba dzese dzatinoziva kuti ndo dzinotengeswa zvinodhaka dzichivharwa
zvose izvi zviri kuitwa musi wemugovera
izvi hazvisi kuzoitwa kamwe chete ichange iri program inoitwa nguva nenguva so that kana tikavavharisa vakavhura futi vanodzoka community iripo zvakare ichivavharisa zvakare
Mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende va Charlton Wende vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutura hwaro hwavo hwemamiro rakaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Nation Address nasi manheru kudare reparamende reCapitol Building. Vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvimwe zvezvinhu zvavari kugona pasi peutongi hwavo zvinosanganisira uwandu hwemabasa nerubatsiro huru kupiwa nenyika yavo kuUkraine muhondo yekuRussia pari zvino. Panopedza vaBiden kutaura amai Sarah Huckabee Sanders vanova gavhuna mudiki pane mamwe ose vachapawo pfungwa dzavo vakamirira bato ravo remaRepublicans. Amai Sanders ndigavhuna kuArkansas. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi musvinafundo Elliot Masocha.
VaBiden vachataura mamwe matambudziko omuAmerica anobata pasi rose akaita sehondo iri kuitya kuUkraine yaakukwanisa gore mwedzi uno ichienderera mberi ichivhiringa zvinhu zvakawanda chaizvo zvakaita samafambiro ezvinhu zvinenge zvichienda kunyika dzakaita sana Zimbabwe vana fertilizer vana gorosi nokukwidza zvinhu zvapasi rose vachange zvekare vachitaura rimwe dambudziko romuAmerica revanhu vokunze vari kuzama kuuya kuno vachibva kunana South America uko kuedza kuzotsvaga mafuro manyoro nenzira yavari kufunga kuti dambudziko iroro ringapedzwa sei pamwe chete vanotarisirwa kutaura pamusoro pokukwira kwezvinhu pamwe nokuwanda kwakaita mabasa maAmerica nebasa guru ravari kuita vachanyanya kusimbirira chaizvo pakutanga kutaura zvinhu zvavakaita ivo muutongi hwavo kubva pavapinda zviri kuita kuti America inge iri nyika iri pamusoro pedzimwe ingava nyaya yokumabasa kana kuti nyaya yezvematongerwo enyika pasina vanhu vanorwidzana pamwe chete nomutemo wemari zhinji wakapasiwa gore rapera wokunge vachigadzurudza angava marodzi mabhiriji maairport nezvamaindaneti zvose izvi
tingaonawo vachitaura pamusoro pezvehondo pakati peUkraine neRussia here nerubatsiro rwavari kupa nyika yeUkraine
vachange vachizvitaura zvekare norubatsiro rwavari kuzama siku nesikati kupa nyika yeUkraine kuti hondo itere kana vachinge vakunda Russia pasi rose rive noufumi hunenge kwakavandudzwa kuchinakira vanhu vese vachataura zvekare kuti ramangwana ravo zvataa kunoenda kumaelection uko gore rinouya vachange vachinanga nematambudziko api omuAmerica kuzama kuagadzirisa pamwe chete vachazama kudembetera maRepublican anowanza apikisa pati yavo yamadhemokrati pane zvose zvingada kuitwa kuti aiwa ngatishande tose pane zvose zvatinoda kuita semari yavanenge vachida kushandisa muutongi hwavo inofanira kunge yavhoterwa kucongress nokuseneti uko kunosiita makakatanwa saka ndizvo zvipi zvavachazama kukumbira maRepublican kuti aiwa ngatishande tose muvhotere mitemo yemari iyi ingava inodiwa kufambisa zvavanhu vanouya kuAmerica zveimmigration kugadzirisa upfumi pamwe chete nokubetsera Ukraine kuti inge ichikunda Russia pasi rese ringe richinaka zvinhu zvichinatsofamba
munoona vachitambirwa sei naivo maRepublican tinoona kuti pari zvino pane kutatsurana kwakati wandei tichitarisa zvakare kuti pachange paine sarudzo munguva inotevera
maRepublican acharamba akatsika madziro nokuti nguva yataakuenda iyi yokuz zodo vota ma election kure novia yo varenge vachido kura tajiviravo varenge vachido kunge vachi shatisa saba Biden ne party yavo pamwe chete noku tendeka zvakakonekwa nava Biden sezva tiri kutowaisu pa baruni roku China rakazofurwa rasvika munyanza ma Republican achiti aiwa simugozofura radarika ma America zvichabetserei saka ma Republican achanga achizama kuzvichenesa pamwe chete nokuzvisumudzira mudenga kuti aiwa isu tisu tingatonga nyika ino saka ma Republican haasi kuzonyanya kuzvitambira zvachose ndiwo dzatingati isu ndiwo politics tovachizamawo kuongorora matongero ava Biden nama Democrats kuti aiwa apa pakamira so isu chose paita zvakati
pane here muchiona mabasa anga ari kubatwa nava Biden zvamukati zvakanaka zvavanofanira kupembedza pavachaita State of the Union addressing
zviripo zvakanatso kunaka zvavachanyanya kupembedza chaizvo kunyanya nyaya yokuwanda kwamabasa omuAmerica anenge atowanda kudarika vanhu pari kutsvaga mabasa acho zvichibva zvisinge zvichizovandudzoka ufumi hwaAmerica vachataura zvekare vachizvirova dundundu pamusoro perubetsero rwavari kupa kunyika yeUkraine nokuti kubetsera Ukraine kwavari kuita kuti vaTrump nepati yavo vaizviramba izvozvo
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Ngatimbotarisa zviri mune mamwe mapepanhau anhasi. Bepa naure padande mtande Resim Live rine nyaya yekuti television ichangoparurwa yekiona haichisiri kuonekwa nevanhu kwangopera mazuva matatu nekuda kwematambudziko anonzi akonzerwa netambo dzeNet1 kambani yekiona inonzi ine kambani yemauto mukati inonzi Rusununguko Media Private Media Bepa naure Herald rine nyaya yekuti mumiriri wegokwe nembudzi yava Justice Mayor wadyajena nevatungamiri vekambani yekotko vange vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vanzi nedare vambosunungurwa sezvo muchuchusi wehurumende nemapurisa vari kutora nguva yakareba kuuya kudare neumbowo huri hwekuvaroverera nemhosva Muchronicle mune nyaya yekuti vamwe vagare vemumusha wemakatseni munzvimbo yeinyati kubhubhi mudunhu rematebeleland north vakasara vasina misha mushure mekunge yaparadzwa nemvura nemhepo yaivhuvhuta zvakasimba mukupeta zviri mumapepanhau bepanhau renewsday rine nyaya yekuti gurukota rezvemabhizimisi madiki neachiri kusimukira amai sitembiso nyoni vanoti madzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika ari kutatarika kuwana zvigaro zvepamusoro zvichienzaniswa nevanhurume izvi vati ndizvo zviri kupa kuti madzimai atadze kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana mudare reparamende vakataura mashoko aya kune nhengo dzeparamende dzechidzimai dziri kushanya munyika kubva kuMalawi Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here kwese kwese kwamuri vateereri nevashamarari vedu kumagifts nyaya muri kutaura iyo nemadrugs inini kufunga kwangu inini madrugs aya ndezanpf yo iri kugadzira madrugs nekuti ava vafana vari kuponda vanhu ava havagoni kungoponda vanhu bedzi vasina kutanga vasevenzesa madrugs saka mbotanga vadhakwa saka I blame ZANPF zvakanyanyanya panyaya yemadrugs apa iyo ana mukoma avava masoja eda anotopiwawo kuti vave nemorari yokupaza vanhu vanotopiwawo kani haa nyika yakaondongwa nezanpf kani drugs zvese. Ndiro kune vamwe vari kutobuda nawo achitonotengesa kunze kwenyika kuvakuru vakuru vehurumende. Saka kungozvigadzirisa vanhu ngavango vavhotera out ngaapinda ake mukomana.
Mwana nemangwanani Studio 7 voti panhau dzinonakidza chose munogona mose pachirongwa chekumusha ndanganati mochiti dzindere kwatinobva mochiti dzindere kwatinobva pachirongwa chemadzimai mochitiwo rumbariro rumbariro.
Makadipa Studio 7 apo pachirongwa chamunye tinoda kuita ne Saturday ne Sunday zvakatishida kuti musonya zvichaita pa muso Saturday inzi nombare nekezo nhau dzokupera kwevhiki chamuchaita nemuso wesvondo chamadzimai ndaida kuti chinzi huku dzipazvigare namadzimai pachimwa kambo kamusha kabvulena chidembo paalbhamu yainonzi amai nevana vavo nokutinenge chitaura manzi wekuti amai vanondenderedzana navana vavo mai nevana vavo vanenge vachindendenderedzana vachifamba navo kunoti havasii chereka vapenzi chirenga vachi havasarudzi chereka nemusoro mukuru chavakava nenharo kuzvingafanaidza zvino tikungava mukuru kana panzvimbo kana mutungamiri unoti anenge asingasarudzi kuti uyu ndoupi uyu mukovhu kana mutete uyu ganda jina kana ganda dema vanondenderedza vachifamba nadzo vachienzanisa runova rudo runotarisirwa serunokunu runopuwa naamai kuvana vavo kana kuvasikuru vavo yese. Tatenda zvangu ndini munemo munodafa masvingo pachirapo 118 tatenda zvangu ndiripo somufaro mukuru kuSudio 7 kuvashandi vese.
Panyaya yezvinhu zvinodhaka kureva kuti vakuru vemapurisa vanofanirwa kuti vatopfira kuchikurupi nekuti ndivo vanotungamira urongwa uyu. Unotonzwa vanoputa nevanoota zvedombo vachitaura kuti handei tinozviitira kwashefu nhingi kuye hatinesi kupiwa tisungwe tinenge takasungunukwa uye shefu yavazitotaura kuti pano vakomana uyai kuita sevanotsigira urongwa uyu kutsigira kwekuti bhizinesi ravo raakuwandirwa nevanhu mabhesi nemagosto aakuwanda. Saka vanenge vakuona kuti vanhu vava vakutitorera bhizinesi ndevapi ndo vanhu vanosungwa kosara ivo vakuru vemapurisa vari vashoma shoma vachingotengesa madrugs aya. Chavasiri kuda apa vanhu vari kunzi ngavasungwa vanhuwo zvavo vaakuda kupinda kuita udrug dealer asi kuti ivo mapurisa ndivo vane yese ivavo ndo vanofanwa kusungwa.
Makadii pano paStudio 7 vateereri vashamarari vose pano paStudio 7 ndiri kunoka hangu kusouth africa kumosa bay. Chichombo changu chandinacho inini ndecheisu mazimbabweans. Handitarisire kuti panguva ino taapedyo nemaelections kudai tive tiri vanhu vachiri kutaura kuti maticha azodai haasi kuwana zvakati manesi haasi kudai manesi haasi kuwana zvakati marodhi akafa zvazodii zanupiefu iri kuita zvakati kubva rini zanupiefu aimbofa yateerera izvi zvakagara zvataurwa kare kubva gore rekutanga iro tichingoti zanu yaita zvakati zanu haisi kuita zvakati havateerere vanhu zanupiefu. Ino inguva yekuti tichinge tichitofunga tichitoudzana ipo pano paStudio 7 tichitoudzana kuti todii vanhu taregista here vangani vanhu varegista mayouth azodii ndonyaza kuti panange tichitotaura idzodzodzo.
Tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzenyu imi vateereri, rambai muchititumira kuno tichidzitepfenyura pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica nhasi tiri kucherechedza nhoroondo yevanhu iri kutariswa muno muamerica vechitema muchirongwa chemwedzi wese muna kukadzi muno kana kuti Black History Month icho chinoitwa gore rega rega pachirangarirwa mabasa nezvinosangana nevatema muamerica. Kubva paNegro History Week iyo yaiitwa kare kubva gore ra1976 wokusvika pari nhasi kukadzi wega wega America yave kubatana nedzimwe nyika dzakaita seCanada neUnited Kingdom kucherechedza nhoroondo yevatema iyi. mukuzeya nezvinyaya iyi taita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence riri kuMinnesota muno muAmerica.
Tichaita Black History Month inhoroondo inopembererawo kuhuvepo wevachema vari muAmerica vachirangarirawo mauyiro nemaunzirwo avakaitwa munyika iyi yatinoti United States of America. Vanotarisa kunyanya panhau dzezvatinoti maaccomplishments akaitwa nevatema vakaunzwa kuAmerica nenzira Transatlantic slavery. Inini kwandiri ndikafunga mwedzi uyu neupembereri unenge uchiitika vanhu vakadzvanyirirwa for over 400 years vave kuti aiwaka makambotitadzisa isu kuti titaure nhoroondo yedu. Saka iko zvino paiyo Black History Month topedza mwedzi wese tiri kucherechedza hama dzedu dzakabudirira dzakaita zvinhu zvakasiyana siyana asi dzisina kuda kuwana mukana wekuti dzipembedzwe. Ndo marangariro andinoita Black History Month.
Munoona here sekuti nguva yakwana yekuti kurambe kuchipembererwa kuchikurukurwa nezvehistory ine nhoroondo dzemazuva eunhapwa neinei zvakaitika kare kare izvo
chaizvo mukutaura nemukwanisiri kudai izvozvi ndichangobva kushanyira Island rinonzi Kinta County kunovako kwakatanga kutengeserwa vamwe vahama dzedu vakazova ivo vakunzi maAfrican Americans. Nhoroondo iyi ukasachenjera unogona kufunga kuti iwe semunhu mutema atinoti Africans in the diaspora hauna chekuita nenhoroondo yemuAfrican Americans. Asi regenditi zvinhu zvakabatana izvi nokuti history yetransatlantic slavery ibranch yeinoti colonization isusu zvatakaitwa zvekuitwa upambe zvokupambirwa pfumi yedu nevachena zvakangofananawo nezvakaitwa paslavery. Tinotiunza panzvimbo imwe chete tichiona kuti iko zvinoti pane maAfricans ari kuimigrata kuenda kuamerica nenhau yemaomero akaita zvimwe kumusha. Zvinhu zvinooma sei kumusha zvakatiomera kunyika dzekwedu nekuti pane iyoyo nhoroondo yecolonization. Colonization neslavery zvakango zvinofamba munzira imwe chete. Saka zvinhu zvakabatana izvozvo tinofanirwa kutaura nenyaya iyi nekuti ichiri nyaya inokanganisa magariro emunhu wechitema nyangwe kwaari muAfrican American muAfrican ari kuAfrica kana muAfrican akabva kunyika dzinenge maCaribbean maJamaican. History iyo yecolonization neslavery ndiyo inoita kuti tinge tichiona mambudziko atukuwa. Saka tikasadzidzisa vana vedu chokwadi chenhoroondo iyoyi havazozivi kuti sei zvimwe zvinhu zvirusho kwavari zviri kuitika. Zvinhu zvinenge kuuraya kuwana mukoma George Floyd, kusakwanisa kwekuwana vanhu vatema lines of credit dzakafanira, zvinhu zvinenge red lining, kusagona kutengwa kwedzimba dzakanakawo mumazipko dzakanakawo nevanhu vatema. Vamwe vedu vakabva kunyika dzenana Zimbabwe, nyika dzekuAfrica havanzwisisi history iyoyi. Indofunga kutana uine vana vako vavo kuzvarira kudiaspora ngava the history.
Saka kune vatsva vechidiki vari kuzvarwa mukore uno vaakukura wavo zvingaitwe ndezvipi kuti vabate nhau idzi vachidzinzwisisawo?
Ndinoda kukurudzira vabereki kuti kana paine kusununguka kuchaitika munguva yedu nenguva yevana vedu ichauya nekuvadzidzisa chokwadi chenhoroondo yematangirwo akaitwa nyika dzinenge America even nyika dzedu inenge Zimbabwe. Vana vakadzidziswa history isina chokwadi. Mukatarisa mabhuku edu ehistory vanhu vakamanyora vari kutaura nhau yavo, havana kunyora vachitaura nhau yedu kuti chizvakanyasei. Saka tinoyata kuti the re-education of the black child vakakurudzira kuti vabereki vange vari kurava makarichulamu kuti vana vari kumbodzidziswei muzvikoro. Chechipiri ndinokurudzira vabereki kuti ngavakwanisa kunge vari kuona mamentors evana. Ini ndakaitirwa zvakanaka ndikaona mentor wangu anga ari mucivil rights movement akandidzidzisa, akandibatsira kuunderstanda culture yangu, akandibatsira kuunderstanda maconnection ari pakati pangu nemaAfrican American. Saka ndaakukwanisa kunge ndichishanda navo, ndaakukwanisa kunge ndichivanzwisisa kubva kwavari kubva. Ndosaka ndichishanyira nyika dzinenge Gambia, Ghana, kuda kunzwisisa nhoroondo yavo kuti kana ndaakuita basa rangu navo muAmerica ndinonyatsovanzwisisa as a whole community. Izvi ndo zvandokurudzira vabereki pamberi nekudzidzisa vana history yechokwadi.
Chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuBanjul kuGambia. Tinotarisazve zvanga zviri mumusoro yenhau dzanhasi tichipendera mukuru weUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. mumwe mupurisa wosungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Tabata tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokuonekai. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, mosara muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.